Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kunyana 3/2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare votoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya weguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit Uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu pamwe nevamwe vatungamiri vemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuve meya weguta reHarare. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ekanzuro yeHarare 46 atora mhiko pamberi pevakafanobata chigaro chamabharani weguta iri vaHosia Chisango. Mushure mekutora mhiko, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare amai Catherine Kampila vazivisa kuti vaHebert Gomba ndivo vasarudzwa nemamwe makanzura kuti vave meya mutsva weHarare uye vaEnoch Mpamaonde vakasarudzwa kuve mutevedzeri wavaGomba. VaGomba navaMpamaonde inhengo dzeMDC Alliance vose vari vaviri. Nhengo yeZanu PF yakasarudzwawo sakanzura wekumbare vaMartin Matinyanya vazvidoma kuti vakwikudze pachigaro chameya pamwe nechemutevedzeri wameya asi vashaya avatsigira sezvo vachiva mumwe chete vari kumirira ZANU PF mukanzuru. VaGomba avo vano vekanzura weGlenora vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti veruzhinji vawana mvura yakachena uye kuti migwagwa yagadzirwa.
Muchaona kuti tine migwagwa imwe yatatanga kunge tichigadzirisa. Migwagwa yakawanda chaizvo ana Lauren Drive, ana Harare Drive, etc. etc. Even muno CBD. Saka nyaya iripo ndeyekungoenda mberi tichigadzirisa migwagwa iri muguta reHarare isina kumira zvakanaka. Tichaita ndezvekuti ndichaengage Zinara kuti itipe mari nekuti nguva yasara mvura yakuda kunaya. Inguva dikidiki yasara. Saka tirava kuti tipuhwe mari nesuwo tichatsvaga mari muma internal revenue sources edu kuti tinge tichiita basa remugwagwa. Complete resealing and complete reconstruction of certain roads. Panyaya yema street lights tirikuda kuti tendere mberi tichiita nyaya yesolar yema solar lights project yatakatanga. Tirikuti isusu ngati engage yemakambani akawanda kuti tirambe tichiita izvozvo.
Mumwe wemakanzura aya vaJacob Mafume vano venhengo yeMDC Alliance vanoti chavanofarira kuita semakanzura kugadzira waro wakanaka uchatevedzerwa nekanzuro yavo vachiti vave kuunza utungamiriri hutsva mukanzuro yeHarare.
Saka tinotarisira kuti tichange tichitarisa kuti chii chachichimisa chunhu ende uye tochigadzirisa sei vanhu vofara vanhu vofamba zvakanaka.
Kunyange vasina mumwe anobva kubato ravo reZanu PF mukanzuro yeHarare, vaMatinyanya vati vachashanda zvakasimba pamwe vachibatsirana nemakanzura eMDC Alliance kuti vasimudzire upenyu hweveruzhinji muguta reHarare.
Zvatichange tichitaura muno mukanzuro ndozvandinoenda bva nazvo makonsensi evanhu kumusha vatotungamirira. Zvavanenge vachida kuti vaitire muward ndinofanira kuti vachitozvitaura muno nekuti ndomacho matokwanisa kuti tive HD. Hongu kuve 1-1 but kana tichinge tatanga business redu recouncil tienda kuita chinhu chimwe chete. Munhu anenge asina kumirira kuti akangomirira wadhi yake chete. Tienda kuita sa CTS zvairi. And ezvino tirikutarisira kuti ndichitenda vanhu vakatisarudza mawadzi wedu nekuti sarudza kwavakaita kechipiri because takamhenge tiri muno takuchienda kunopedzesa basa ratakanga tapiwa ratanga tasiyira munzira ratanga tichiita mumusha so ndoda kuvatenda zvakanyanya
mumwe mugari wemuHarare amai Shupika ikaipa vanogara kuGlenora vanoti vari kutarisira kuti vagomba nekanzuro yavo vachashanda zvakasimba kurwisa nyaya yehuori mukanzuru pamwe nekuona kuti vagari vawana zvose zvavanobhadharira mitero
inini ndiri kutarisira migwagwa yakanaka ndiri kutarisira kubviswa kwemastreet kids mumastreets ndiri kutarisira mishonga muzvipatara ndo zvimwe zvandiri kutarisira kuna kansela vedu vaita kuna meya vedu vagadzwa sezvo vativimbisa kuti vachativakira maspageti roads ndo zvimwe zvatiri kutarisira izvozvo
zvichakadai vagomba vakurudzira hurumende kuti ipe makanzuro mari inoita zvikamu zvishanu kubva muzana 5% inobva pabhajeti renyika sezvakatarwa pamutemo zvinonzi kubva muna 2013 pakanyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika hurumende haisati yambopa makanzuro mari yainosungirwa kuapa kuti ashandise munyaya dzebudiriro
hurumende inosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kuti inge ichipa malocal authorities 5% yebhajeti renyika saka hurumende ikanaunza bhajeti re 10 billion inosungirwa kupa malocal authorities 5% ye 10 billion saka iyo ndo mari isikuuya kubva kuhurumende kubva 2013 patakauya nebumbiro idzva remutemo zve tiri kuti isusu hurumende ngaisashandise zimura kusvinganyidza malocal authorities pahuro nekudimanda mataxi akawanda mushure mekunge macouncils zvakare abva munguva yekukanzurwa mabills yakaitwa 2013 saka izvozvo zvese tichakurukura nehurumende kuti hurumende itinzwire tsitsi inyevenutse zvimwe zvezvinhu zvacho zviripo kuitira kuti tikwanise kunga tichibatsira varidzi veguta reHarare
vagomba vati hurumende inofanira kuve neukama nemakanzuro eHarare kuitira kuti vakwanise kushanda zvinogutsa vagari vachiti vari muhurumende pamwe nemumakanzuro vanhu vakasarudzirwa kushandira vanhu zvisinei nekuti vanobva kumapato api kugadzwa kwaitwa makanzuro eHarare nhasi kunoreva kuti makanzuro aya anosungirwa kutevedzera zvibvumirano zvakaitwa nemakanzuro aivepo nemamwe makanzuro kana makambani vanhu vanga vauya kuzoona makanzuro achigadzwa vapembera pavaona vagomba navamupa maonde vasarudzwa kuti vatungamire kanzuro yeHarare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit kana kuti FOCAC uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avari kupindawo musangano uyu vanotarisirwawo kuzotaurawo pamusangano uyu uyo uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda. Vachitaura nenhepfenyuro yeChina Global Television Network pamberi pemusangano uyu vamunangagwa vati Zimbabwe yashanduka kuve nyika itsva vakati kana paine nyika dziri kutadza kuona izvi dzakapofomara.
We are saying everybody in our view should be friendly.
Tiri kuti isusu mumaonero edu munhu wese anofanira kuve shamwari yedu kune vanosarudza kuve shamwari dzedu kune vasingadewo hatina dambudziko navo tinoti zvakare ino inguva yeshanduko yekupinda munyika itsva kune avo vanenge vasingazvioni tinoti vakapofomara takacherechedza kuti kune shanduko uye tinofanira kunge tichifambidzana nayo shanduko iyoyo kupinda munyika itsva tichitarisa zviri kubuda uye tichitarisawo Africa nekwairi kuenda nematanho airi kutora vamunangagwa varumbidzawo ushamwari hwechina nenyika dzemuAfrica Zimbabwe yagara ichibatsirwa neChina nezvikwereto zvemari uye Africa inonzi yavimbiswa mari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora neChina. Nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha vanoti kukwereta mari kubva kuChina hakuna kuipa asi Zimbabwe inofanira kutarisisa zvibvumirano zvainonyorerana nenyika iyi kuitira kuti isazorasikirwa pakakura yatadza kubhadhara mari idzi. Tanonoka wandewe Studio 7 abata Professor Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotarisira isu kuti maprojects omuZimbabwe atinowa kuda vese vanhu vose vose achawana mari iyoyo akaita se ne batoka power plant yainziyo kune kodiwa mari koko maChina vachatipawo mari ne vana hwange power station inoda kuti ivandurudzwe vanhu tiwane magete munyika. Harare International Airport ndiyo imwe zveyakataurwa. Saka tinotarisira kuti kuChina tichawana mari dzokuita maprojects iwayo.
Munoona sokuti mari dzese dziri kupiwa nyika dzomuAfrica, nyika dzese dzingakwanisa kubhadhara mari here?
Pane dzimwe dzichatinetseke zvinotongosanganisira Zimbabwe, nokuti senyika yeZimbabwe yagara iri kunetseka kudzosera zvikwereti izvi. Asi samozivira ndinoitaini panyaya dzezvikwereti nezvofumi, ndezvokuti pamunenge muchinyorerana mapepa acho pane painewo zvokuti munozoidzosa sei mari iyi, kana mukakona kuidzosa munozotipa chinyi. Saka ndoona sokuti dzimwe nyika dzichatadza, nokuti China haisi kungopa mari iyi pasina interest, pasina kuomesavo zvokuti inozodzoswa sei. Saka ipapo pangangoti vhundusei, asi munyaya dzoufumi kana uchida kubudirira, kana wada nyika yako ibudirire, unotongoshinga ongorovera moyo padombo wokwereta. Asi tinoona ipapo pachaita matambudziko okuti China ichazoti imimi zvamakanyora zviya kuti kana mukakona kubhadhara pakati munozotipa zvakachitipa izvozvo, zvinogona kuitika. Saka ngatipachenjerere ipapo.
Deni muri chipangamazano wehurumende yeZimbabwe, maiva taurira chii maererano nokushanda kwainoita neChina munyaya dzemari idzi?
Ndaiva taurira ini kuti gwara ramatora reChina iri harina kuipa, asi tarisisai pamashandisirwo achazoitwa mari idzi kuti isu tichazowanavo here mari ipapo, vindu dzetichaona pamaprojects iwayo pamari iyoyo inozoita here kuti tikwanise kudzosera mari. Saka ngavaise ziso ravo hombe pakukwanisa kuzodzosera ipapo, nokuti ngasekerera zvedu ike zvino kuti tawana chakati chakati, asi tinozopedzisira kusekerera ikoya misodzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevr University kuOhio, Professor Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano rinoongorora mashandiro edare reparamende reVeritas rinoti danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekudoma komisheni ichaongorora nezvekupfurwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu gore rino nemasoja riri kunze kwemutemo. Sangano iri rinoti vaMnangagwa vakadoma komisheni ine vanhu vanomwe pasina kutanga vabvumirana nedare remakurukota sezviri mubumbiro remitemo. Nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa vanoti vanowirirana nemaonero eVeritas vachiti chimwe chakakanganiswa navaMnangagwa ndechekudoma vanhu vanozivikanwa kuti vane mativi munyaya iyi vakaita samuzvinafundo Love Momadruku, avo vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato ravo reNCA pamwe naamai Charity Manyoruke vanozivikanwa kuti vanotsigira zvakasimba bato reZANU PF.
Ndaverenga zvakanyorwa neVeritas ndinowirirana nazvo. Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti panogadzirwa komisheni iyoyi inofanira kuitwa neinonzi proclamation inotsikiswa pabhuku guru rehurumende rinoenda kuvanhu. Hazvari zvaitwa izvozvo, ndochekutanga. Saka hapana komisheni. Number two, pane nyaya yekuti vangatai vakaita komisheni vachinge vaongorora nyaya iyi necabineti, zvinoreva izvo nemakurukota maminista avanenge vaapoinda. Pari zvino Zimbabwe haina kabineti, haina makurukota iwayo nekuti haasati aapoindwa. Vaivepo basa ravo rakapera musi wesvondo wakagadzwa vaMnangagwa kuti vava ivo president. Ndozvinotaura bumbiro remutemo. Zvinoreva kuti vese vari kufamba vachiti maminista iko zvinava, havasi maminista pamutemo.
Saka tichitarisa iyo commission kana kuti tichitarisa bumbiro remutemo haripo here masimba iyo vamunangagwa ekudoma ma commission akaita saiwa.
Bumbiro remutemo rinopa president masimba akawanda kwazvo. Asi simbari kudoma vanhu ve commission of inquiry yakaita saiyo sekutaurwa kwaitwa neve veritas isimba rinoda kuti rishandiswe president vachinge vaine kubatsirana ne cabinet yavo zvinova izvo zvisati zvaitika nekuti cabinet yacho haipo.
Asi kana vakanga vazove ne cabinet kana kuti nedare remakurukota vanokwanisa here kungogadziridza izvo zvavakaita zvekudoma izvi kana kuti inofanira kutopfudzwa commission iyoyo yosarudzwa patsva?
Vanogona havo kuzvigadzirisa. Tingati matechnicality, asi matechnicality ane udzamu nokuti zvinhu zvinofanira kuitwa pamutemo. Zvine basa razvo razvakanzi zvinge zvichiitwa nebumbiro remutemo. Zvisinei, pane dzimwewo nyaya dzimwe dzamakamboongororawo kare, dzakamboongororwa kare, dzekuti kune vamwewo vari mukomisheni iyoyo vanenge vane vatingati vakamanikidzika pamabasa avo nekuti vamwe vanotori masapota hurumende iri kutonga ezanu pf nevamwewo vanga vari mapresidential candidate vanenge vane nyaya irimomo zvokuti vari kunzi vainvestigate zvinhu zvavanga vari involved in sevanhu vanga vari musarudzo iyoyo. Saka zvimwewo zvinhu zvinonetsa kuti
vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University. Dr Alex Magaisa vari paranaru kuKent kwakare kuBritain neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Upenyu hunonzi huri kuramba huchirasika munyika nekuda kwechirwere chetyphoid icho ninguva nenguva chinonyuka mumadhorobha akasiyana-siyana. Pari zvino vanhu vanosvika vanomwe vanonzi vakashaya mugweru nechirwere ichi uye muguta remasvingo kune vanhu vaviri vakabatwawo nacho. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirwere chetyphoid chinokonzerwa neutachiona hunonzi Salmonella typhi. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti chirwere chetyphoid chinopararira kuburikidza nemvura uye zvekudya zvinenge zvine tsvina yemunhu anenge aine chirwere ichi.
Typhoid chirwere chinokonzerwa nekumwa mvura kana kudya chikafu chinenge chakasanganiswa netsvina, atinoti mafeces muchirungu. Chinonyanya kuparadzirwa nekumwa mvura inenge neutachiwana wetyphoid.
Dr. Mastara vanoti kana chirwere ichi chabata munhu chinoonekwa nezvinhu zvakadai semudumbu, kutemwa nemusoro kana kupisa kwemuviri.
Masymptoms acho anogona kuita mudumbu, manyoka, musoro kana kukwira temperature yemuviri.
Vanoti zvinoshungurudza kuti chirwere ichi chiri kuramba chichitora upenyu hwevanhu vachipa mhosva kumakanzuru ayo vanoti haasi kupa mvura yakachena kuvagari zvisinei nekuti vagari vanobhadharira mvura iyi.
Sezadha tinoshungurudzika kuona kuti magore negore tiri kuramba tichiwana chirwere ichi mumaguta akasiyana muZimbabwe. Chirwere chatisingatarisiri kuti mukore uno wa2018 tive tichiramba tichinetsekana netyphoid. Muonero wedu ndeyekuti maCity Council haasi kuita zvakakwana kugadzirisa nyaya yemvura, because chiri kunyanya kuitika pande chekuti pese papinezoitwa mainvestigations panoonekwa kuti vanhu vanenge vachimwa mvura ine utachiwana uhu. Zvinotishamisa ndiyeve zvekuti maCity Council awa akuwana mari yemaret payers but ivo havasi kukwanisa kudeliver service yekupa mvura yakachena. Zvichiitira izvo kuti malives arasike unnecessarily. I think pada kuti pachinjwe mushandirwo wekuitwa nawo maCity Council pave neaccountability.
Dr Mastara vanotiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika chinoda kukurumidzirwa, sezvo kana munhu anobatwa nechirwere ichi akanonokerwa upenyu hunorasika. Mukuru weGweru Residents and Ratepayers Association vaSelipiwe Cornelia vaudzawo Studio 7 kuti kunyange zvakakosha kuti vagare vawane mvura yakachena, vakurudzirwawo kuti veruzhinji vaite utsanana kudzivirira chirwere ichi. VaCornelia vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratotanga zvirongwa muGweru zvekudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nezvavangaita kudzivirira chirwere ichi, zvinosanganisira kugeza maoko nezvinodyiwa zvisina kubikwa.
Chirwere chetyphoid chirwere chekuti mukanyatsochitarisisa chinogona kunge chichikonzerwa nemvura, sematauriro anenge achiitwa nevanhu kuti chinogona kukonzerwa nemvura yakasviba. Asi mukazvitarisisa chine kuita nemagariro atinenge tichiita isu sevagari. Pane zvatinotarisirwawo kuita kuti tisange tichigara munzvimbo kana munharaunda inenge iine hutsvina. But chatakaita after tarealiza kuti pave netyphoid muGweru, isu sevagari kana tisema residents associations takaenda tikaapprocha town clerk tikavati, aiwa, kunzvimbo dzisati dzave nechirwere ichi madii kutidzidzisa kuti tiwane mapreventive measures ekuti tisadini tisaramba tichitapurirana chirwere ichi. Saka training yacho yakaitwa, maresidency associations ese muno akauya, akakwanisa kuuya achitrainwa. Saka basa raidu rave rekuti tichiendawo kunharaunda dzatinogara tichidzidzisawo vanhu kuti izvi nezvizvi hazviitwe kana tichida kuti chirwere ichi chisadini chisatibata.
Mumagwara vakabudisa vebazi rezveutano vanoti mvura inetsvina ndiyo iri kunyanyokukonzera chirwere ichi munyika. Vakatiwo zvimwe zviri kukonzera kupararira kwechirwere ichi miriwo inodyiwa isina kubikwa pamwe nemukaka nezvinogadzirwa nemukaka. Bazi rezveutano rakatiwo vagari vazhinji vanotapurira chirwere ichi vasati vamboratidza kuti vanorwara netyphoid. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo utsanana munyika kugeza maoko kana munhu abva kuchimbuzi, kuti vanhu vasabatana maoko pakaunganwa pamwe nekunwa mvura yakafashaidzwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvingaitwa kushandisa zvimbuzi nguva dzese, kubika zvekudya zvichibva zvakakwana pamwe nekusatenga zvinhu zvinotengeserwa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti hurumende pamwe chete nekanzuro yeguta ravo vambomira kuvhura zvikoro mangwana kusvikira guta rave nemvura iyo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa. Vagari vanoti vave kutyira kuti dambudziko remvura iri rinogona kukonzera kuti chirwere chetyphoid chipararire muzvikoro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakabudisa mashoko ekuti vanhu vaviri vakabata nechirwere ichi vari kurapa pamasvingo General Hospital. Mashoko aya atyisa vabereki vakawanda avo vanoti vana vakaenda kuzvikoro kusina mvura vanogona kubatwawo nechirwere ichi chikapararira. VaHebert Chikosi vanoti vanoona zvisina kurongeka kuti vana vaende kuchikoro kusina mvura.
Tiri kufara nesituation iripo nekuti mangwana zvikoro zviri kuvhurwa, ende nenyaya yekuti typhoid yatova muno masvingo vana vedu havasi safe. Saka kana zvatodai isuma kwana vana vedu vachange kuchikoro ende kanzuro nehurumende dzinofanira kugara pasi. Zvavari kuita zvekuti hwanda vachitinyepera kuti mvura dzikuinda inenge yauya hazvizobatsira kana chinhu chimwe chete. So isusu sevagari vomasvingo tiri kungopa kanzuro mazuva maviri chete. Kana vakasadaro zvikoro hazvifani kushanda.
Mvura mudhorobha remasvingo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa, apo vekanzuro vanoti michina inokweva mvura kubva mudhamu remutiriki yakafa uye yakanogadziriswa kuHarare. Izvi zviri kutsamisa vagari avo vari kuti kanzuro haisi kuita chimbi chimbi kugadzisa dambudziko iri. Izvo zvakazoita kuti iendeswe kudare repamusoro redzimhosva rehigh court nesangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMura Muzare Esther Chimanikire vanoti nyaya yavo iri kupinda mudare mangwana uye vanokurudzira hurumende kuti imbomira kuvhura zvikoro nekuti zvirwere zvingapararira.
Tina kufanira kuti tibvumidze vana kuti zvikoro zviendere mberi nekuvhurwa iko kusina mvura. Chinonetsa ndechekuti vana vadiki hapasi pese paachafunga kuti kana ndabva kutoilet ndinofanira kugeza maoko, uye mvura yacho inoitogeza maoko inenge isitoripo. Saka tinoda kukurudzira hurumende nekanzuro vataurirane vana kana zvaigona vazovhura zvikoro kana mvura yadzokera parinomo yava kubuda pamatepu. Tinotyira kuti vana vedu mukurwara kwavo even vamwe vachidzokera kudzimba ndokutospreada kwainotozoita typhoid ikoko.
Mukuru weboka rezveutano mukanzuro yemasvingo vaza pano munganasa vati vachaita musangano nemapazi edzidzo neutano kuti vaone matanho ekutora panyaya yezvikoro. Asi mukuru webazi redzidzo mumasvingo vazedhia Stiga vanoti hazvigoni kuti vamise kuvhurwa kwezvikoro nekuti kotoro yava kuvhura iyi ine mazamanishoni akakosha.
Asi shuviro yedu ndeyekuti kana mvura ikaramba isiko panovhurwa chikoro, dai vakwanisa kutendesera mabhauza pachikoro kuitira marikwayamenzi emvura ipo kuti aitwe meti. Ndoshuviro yedu iyoyo sebadzi refundo, nokuti kuti titi zvikoro zvivharwe pamusaka pemvura izvi takatarisana namazamanishoni ari kuuya zvino zvino, zvinoita kuti tisabudirira muzvirongwa zvazviripo, nokuti these coming few weeks are critical weeks for the final preparations for the examinations.
Asi mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavira zvovo vanoti vachitika vanofanira kuita musangano nekanzuro vaone kuti chii chakakosha upenyu hwevana kana mazamanishoni, vachiti vamwe vana vanogozotadza kunyora mazamanishoni aya vorwara. Mumwe mugari wekwamucheke vaEdward Jacob Manzanga vanoti vana hafaniri kuenda kuchikoro kana kusina kuwanikwa dzimwe nzira dzekuti mvura iveiko kunyanya muzvimbuzi.
Inyaya inototi temesa musoro zvachose zvikoro zvobhurwa iko kusina kana mvura. Vana vanopinda sei matoilets? Matoilets anoshandiswa sei? Iyo ndo inonzi gross negligence inoitwa necouncil. Saka vaimirira kusvika zvinzvisike pakadai vaisisora kare vachiti makanzura emdc ndo anokanya zvinhu, asi kunobva simba totokunatsokuziva ndozvataanatsokuona kuroga government. Saka iko zvino hazvitomboitide zvikoro zvatomboronoka kuvhurwa nokuti vana vedu vangapira nezvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Ahmed Ashamu vakaudza vatori venhau kuti vanhu vaviri vakabatwa nechirwere chetyphoid icho chakauraya vanhu gumi mudhorobha reGweru. Chirwere ichi chiri kunetsawo kudhorobha reKadoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwemakanzura emaguta kusanganisira yeHarare, yaDoma vaHebert Gomba Sameya Mutsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya veguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit unovhurwa zviri pamutemo muChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala. Ungabona i-council uku-operator kwayo ngakufanananga lalokhu esicabanga singakangeni ku-council.
Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe.
We are saying everybody in our view should be friendly.
Elezimbabwe seliyilizwe elitsha njalo kufanele enengi lokunanzelele lokho. Elezimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome ele China ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Ward 6 oselungisiswe kakutsha wafakwa imitshina yangalezi nsuku unikeziwe kuziphathamandla zesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ngabe Dumi International Foundation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila angamashumi amane lasithupha afungise ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili u-acting town clerk umnumzana uSayashi Sango. Abafungiswe ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho bahle bakhetha umeya omutsha umnumzana Herbert Gomba osekelwa ngumnumzana Enoki Mupamaonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance njalo phakathi kwamakhansila afungiswe namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owe-ZANU-PF kuphela umnumzana Martin Matinyanya onqobe kukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilala owenzelwe esigodlweni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe khathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for us to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuye lohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumeni weZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili hashi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukhansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ukungasebenzelani kuhle kwamabandla eZANU-PF labe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala. Ungabona i-council uku-operator kwayo ngakufanananga lalokhu esicabanga singakangeni ku-council. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya amanye ngepolitiki ngoba ominista kayisibo bethu plus siyabe sisebenza lama-officials amanye angikhona asuka kuZANU-PF iphathi yabe yi-ruling party ngaleso sikhathi.
Ukansila Martin Matinyanya onguye oyedwa ongene ukansili engowe-ZANU-PF uthe akasoze thusele ukuba nguyedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakhansili angamashumi amathathu lanhlanu waye-MDC Alliance. uphinde wathi ulethemba lokuthi uzasebenza kuhle lamanye amakhansila njengoba ukuba kudalela ikhansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela kodwa kutsho ukuthi usebenzele wonke umuntu osesigabeni.
When we are at the meeting, we are now looking forward for service delivery.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu. Ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungeladubo.
Ukansil Denford Ngaziwure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lokhu ngumlando obusiphiwa ikansili ukuthi ilungise imigwaqo yona ingasiyo ephatha leyo mali.
We need to shift from the previous dealing way that we used to blame central government for other failures which is able to deliver the people.
Njengekhansili kumele sitshiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngile themba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuchiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU-PF.
Ukhansili weHarare ubikwa ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million lokulungisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuza kuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa yinkokheli yekhansili entsha. Ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe ngendlela yokuwathuthukisa, njalo uthi kufanele amazwe omhlaba alandele lesi sibonelo. Umongameli Mnangagwa utshele umsakazo weChina Global Television Network eBeijing kweleChina lamhla emhlanganweni osaqhubeka kulelo lizwe owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit ukuthi eleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe azimiseleyo njengele China, njalo alisoze lizihluphe ngalawo angafuni ubudlelwano lelizwe lakhe. Umhlangano lo uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli weChina uMnumzana Xi Jinping, yena onguye onxuse inkokheli zamazwe akuzwekazi leAfrika kulumbuthano. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa ngokugcweleyo.
We are saying everybody in our view should be friendly.
EleZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. EleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo. Saqhubeka sisebenza labasimekelayo. Izwekazi leAfrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleleyo.
That is coming up where Africa as a continent is going to play a big role.
Lo mongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma le msakazo oChina ukuhlaziya ukuthi eleZimbabwe lingathola ubudlelwano bani kwele China. Sixoxele umnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe.
Kumele sikuvume ukuthi i-summit leyo khona ibizwe yiChina, injalo ilama wonke awe-Africa. Okutshengisa ukuthi nxa iChina ikhangele i-Africa kayikumakumi ibe ngamazwanyanya namancane, ibona ilizwe elilodwa, njalo yona ibisikhangela ukuthi iChina provides a market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye, awusoze ukuthi kusasa bathi nxa bephenduka babuye bethwele amasaka emali, hayi. And China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo-Britain labo-America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwane leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange-60 billion, njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazi leAfrika kweminyaka emithathu elandelayo. EleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i-2 billion.
iChina ikhangelele okuningi eAfrika ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama-raw materials afuneka ukuthi ingazi ye China iphile. Konoke kukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga. iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU. Kusiya phambili eminyakeni lemithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange-2 billion ingangena eZimbabwe. Singakhohlwa bekuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe namhlanje iyi-4 billion. Okutsho ukuthi leyo mali iyabe ivele eChina iyabe ifake imali e-half the budget yeZimbabwe endile.
Kodwa abanye bathi ele China landise ukuzinothisa lona.
Angikwalo khonokho okokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyezwe ngumongameli we-South Africa lamuhla. Ebala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kwe-China le-Africa. Unanzeleleke into eyodwa ukuthi i-Africa yona nxa ithengisa e-China. Ithengisa lokho kungathiwa ngama-raw materials. Kodwa iChina nxa isithengisa e-Africa, ithengisa ama-finished products. I-raw material kayilamali, kodwa okuqakathekileyo ukuthi thina nxa iChina izinothisa, that is just notice.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi inengi likhala ngokungami kuhle komnotho welizwe. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kubathabile Masuhu.
Bekuyiziphithiphithi endaweni ezinengi zelizwe, abazali belungiselela abantwababo ukuqala izifundo kusasa, abafunda behlala ezikolweni ema-boarding schools. Amabhasi abeduma ndawana yonke bephelekezela ukuyabagadisa lempahla abayazisebenzisa okwethemu yonke. Unkosikazi Geli Gandawa uthi ukubhadala ezikolo kuyahlupha ngoba abanye bafuna imali ibhadalwe ingxenye yakhona njalo intengo yamayunifomu ikhuphukile.
Okwesikolo ayisesilungiselele okunye. Ama-fees bathi bafuna ama-half down so ukuthi sithole i-cash emabhenki kuyahlupha. So kamele sivuke kusasa siya transfer be amanye ama-eco cash bavuma ezikusiya ngesikolo but babe sebefuna lokhu zendliyana ibhila kuthiwa inamba liyana ukuthi bayithole then umntwana usekwanisa ukuthi ayingena esikolo. Okwama-inform ama-inform akhwelile this term so sizathi bahambe lawona lawo amadala sathi sesithenga ukuya phakathi kwe-term. Khathesaya singezisenelisa konke sukwanzisa sidobha amagrosari amanye then the fees yokuthi benelisa ukuthi bayangena eklasini.
Omunye wabazali unkosikazi noMagugu Mhlanga uthi ithemu iyafanana amatitshala kufanele afundise abantwana ngoba isikhathi asiguqukanga.
So kuyafanana ithemu iyafanana whether short or long umntwana must understand ama-principles and carry on because ngazibe long kanti what does it change. As we showed, what does it change? My teachers must have purpose and focus. They are there to teach.
Untombazana osafundayo uThoko Ncube uthi baphumule kakhulu ngekhefu njalo bakhangelele ukwenza kuhle kulithemu ezayo.
Sasiphumula from ukubala and all and then kathesi sesivile isikolo besi well rested. We had time ukuthi siphumule. And this term we expect it that is passed because we had time.
UBrian Moyo olova imihloliso kaform 4 uthi leli khefu ube lesikhathi sokudlala lokuphumula njalo ukhangelele ukuthi uzaphumelela nxa sesiyabhala imihloliso ekupheleni komnyaka.
Kumele kuholiday. Abembala konke lokudlala nokuphumula nje kuhlangene kodwa bengizibalile amphumule ayibe lokudlala phakathi. Hayi team le buya le ikhangile ukuthi ngizapasa la. Madam hayi ngibale kakhulu si kodwa sibili ngikhangile ukupasa. Mina sengilungiselela sengiready.
Abazali abaningi bakhalaza ngokukhuphuka kwentengo yokudla lamayunifomu okubadalela ubunzima ekuvulweni kwaleyi themu. Abantwana abaningi baveze ukuthi bayikhangelele kakhulu lithemu njalo sebevele belindele ukuthi zivulwe izikolo ngemva kokuphangisiswa ukuvala ethemini lesibili elaqunywa baya kukhefu masinya ngenxa yokhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi. Abafunda emabhodini bayabuyela lamhla phambi kokuvulwa kwezikolo kusasa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamuhla sikhangela ukufungiswa kwamakhansila ukuqalisa umsebenzi eHarare lakobulawayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthembise ukusekela imisebenzi yokuthengiselana lamazwe awuzwekazi le-Afrika ngamabhiliyoni edlula amahlanu amadola, i-5 billion. Lokho ukutsho ekwethekeleleni kwakhe kwele South Africa ngeviki edluleyo. Wathembisa njalo ukuthi ilizwe lakhe lifuna ukwedlula eleMelika ngokuqinisa ukusebenzelana lamazwe ase-Afrika. Elemelika lona namhlanje belinanza ilanga lezisebenzi ele-Labor Day. Leli lilanga elabekwa ngeminyaka yabo-1880s ngokunanzelela ukuthi izisebenzi zazisebenza kwamahola alithumi lambili ngelanga zithola iholo eliphansi kakhulu. Okwensuku eziyithupha ngeviki ziphumula ilanga elilodwa kuphela. Inhlanganiso yeDumi International Foundation eyabunjwa isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani inikeze uWard 6 oselungiswe wafakwa imitshina yalezinsuku ukuziphatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital logatsha lwezempilakahle. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
TEP Mpilo Ward 6 renovated Ndlovu text. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ngesikhathi umqondisi weDumi International Foundation umnumzana Dumisani Moyo enikeza uWard 6 kuziphatha amandla zesibhedlela logatsha lwezempila kahle. Umoyo ucele abesibhedlela ukuba baphathe kahle imitshina lakho konke okuhle okulungiswe kuWard 6 ethi isibhedlela singahlawulisi uzulu imali enenyi ngale indawo njalo ukhangelele ukwenza okufanayo eUnited Bulawayo Hospital kanye neThorngrove Infectious Diseases Hospital.
Yathi ngicela ukuthi isibhedlela siphathe kuhle kakhulu izinto lezi esibanikeze zona. Lokuthi kasinikezanga isibhedlela, sizinikezile thina njengabantu njengabahlali bakobulawayo. Besicela kakhulu 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 ukuthi isibhedlela lesi iwodi lana iphatheke kuhle njengoba liyibonile besizama ukumaintaina ama-international standards, which I believe we met.
Omele umabhalane wogatsha lwezempila kahle uDokotela Gibson Mhlanga ubonye isipho esihle sokulungiswa kakutsha kwesibhedlela ethi kuyinto enhle.
Ah, siyathaba kakhulu njengeministry. Impilo yesibhedlela sethu esikhangela abantu abaningi ngokuya kweminyaka, because isibhedlela esayakhwa ngo-1957 izinto eziningi sezifile. So siyabonga kakhulu ukuthi iDumi Enterprises ibuyile ukuthi izoncedisa ukuthi yenze ama-renovations ku-ward B7. Balungisa into eziningi, balungisa amashawa okugeza khona ama-patients, bafake ama-bathtubs, bafake impompi zamanzi, bapendile imiduli, bafaka namakhetheni.
Umgcinisihlalo webhodi yempilo Central Hospital, unkosikazi Chelesile Moyo Ncube, laye ubonge isipho lesi.
Silokubonga kakhulu ngesipho lesi esivela kuDumi. Siyathaba njengesibhedlela and ke sifisa ukuthi ngaba siyathola abanye bakithi abalomcabango njengokaDumi out there in the diaspora who can come here as we impact our community yabo. Ngiyathemba abalapha ababonile ukuthi ulungise njani iwadi leyana. He has uplifted it to world class standards and we are very happy as a community ukuthi he took time to come back abuye koBulawayo azinike isikhathi sokuthi abe lapha esibhedlela abone khonokho okuyikokudingwa ngama-patients nokuthi kungabe kuyini okungenza kube ngcono i-recovery yomuntu ofikayo lapha empilo.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, laye ugcizelele amazwi kankosikazi Ncube.
Siyathokoza kakhulukazi, kuyasithokozisa njengecommunity yakoBulawayo ukubona isibhedlela sethu sempilo sivuselelwa sisenzeka. Siyabonga kakhulukazi laba abakwenzayo. And ngithi nxa ngikhangele bona iphupho lethu esiloke sayoliqalisayo ngo-2008 sisithi we want to see the total restoration of Impilo Hospital. We are glad kuloke sibona ama-calls, ama-responses loke senzakala. This is really exciting. We are very happy.
Impilo Central Hospital yakhiwa ngomnyaka ka-1957. Imitshina eminingi kulesi sibhedlela ayisasebenzi, impahla eningi isiyingozi kuzigulane lezisebenzi. Inhlanganiso yeDumi International Foundation isebenzise inkulungwane ezingamachumi edlula athoba minwe mibili zamadola i-85,000 ekulungiseni u-Ward 6. Empilo Central Hospital kusukela namuhla isilezindlu ezimbili zezigulane ezikuzinga lezibhedlela zomhlaba. Umphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku kunye lomqondisi wempilo Central Hospital babonye kakhulu umoyo bethi kuhle akwenzileyo, yikho ukusebenza umuntu ekhumbula ekhaya lokhu akwenzileyo. iDumi International Aid ikhuphe konke obesekudala kuWard 6 yafaka impahla entsha lemitshina. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT libikwa liphakathi kokukhulumisana lelezanu PF kunkulumo ezilakho ukwenza ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso ukuze umnumzana Chamisa aphiwe indlu lezinye imfanelo eziphiwa umuntu oyabe esebenze kuhulumende njengempentsheni. Umongameli Emerson Mnangagwa kuviki edluliyo uvumile ukuthi kuyakhulunyiswana kodwa kazange agcizelele. Abazi ngokwenzakala ebandleni le-MDCT bathi inkulumo ezikhona zikhona mpela njalo zigoqela ukuphiwa indlu lokunye okungezelelwa umnumzana Chamisa loyabe ekhokhela amalunga edalele ephalamende ongewebandla lakhe. Lokhu kulandela imbiko ethi eleBhilithane yilo eligqugquzela lokhu ngoba kukhona isisekelweni salelo lizwe ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo uyanakekelwa ngukhulumente. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga oqale ngokumbuza ukuthi lokhu kusebenza njani kweleBhilithane.
Lo muntu oyabe nguye ukhokhela iqembu eliphikisayo uyaholiswa imali. Nxa ngingasaphambanisi kuhle ngibona ingane kathesi yena ongani uyaphikisa lapha uJeremy Corbyn uthola imali engawa i-£175,000 ngomnyaka. Kuthi sikhangelele inani elingafika i-almost $200,000. Uyaphiwa ulamahofisi, ulabantu osebenza labo ukuthi elungise umsebenzi wakhe. Uyaphiwa abantu abamgcinayo, i-closed security. Kuthi kunjalo uyanikwa amaphepha amaningi, amanye ayimfihlo, abonwa nguhulumende, abonwa nguye umkhokheli welizwe uPrime Minister, laye uyawabona. Kuthi kunjalo kuleyinye inkundla lapha e-England, inkundla engaphezu kwe-Supreme Court, inkundla ujaji wayo oyihlalayo nxa ukuthi ihlezi leyo nkundla kuyabe kuhlelwe uchalimani wangikhona kuyabe kuyindlovukazi leyo kuthiwa yi-privy council. Naye umkhokheli weqembu eliphikisayo uyahlala phakathi kuleyo nkundla.
Manje ubona ungani kungasebenza yini khona lokhu kungafakwa eZimbabwe phansi kwesisekelo sombuso?
Okokuqala okuyamele kwenzakale ukuthi sibe leqiniso, sibe kwazi kube le more information ngatsho njalo ukuthi kanti bayabe befuna ukuthi umuntu lo ongokuthiwa ukhokhela ibandla eliphikisayo isikhundla leso uyaso sithiwe engumuntu ophakathi ephalamende kumbe ngumuntu ongaphandle ephalamende, ngoba lapho ungathi uyakhanyela eBrithani lo okhokhelayo uyabe ngumuntu oyabe le ndawo yakho emeleleyo esingathi constituency oyimeleleyo. Kodwa ekhaya njengoba kathesi nxa singathatha okukhona kathesi uNelson Chamisa kala indawo ayimeleleyo.
Manje ngokubona kwakho akungeke kwenza ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo esephiwe konke khona lokhu egcine engasafaki izifiso zabalandeli bake phambili ngoba uyabe sesuda phela esidla?
Ye, ikhona leyo leyo ngozi. Kodwa into yangikhona mfowethu siyabe ngokuthi lapha sithe umuntu lowo unikelwe amandla lawo lesikhundla leso sokubana ashushumeze uhulumende, hathi ukubana asebenze ngani laye. Eshushumeza uhulumende okunjalo kuyabe kufanele ukuthi sibone ukuthi ushushumeza uhulumende hathi ukuthi ufuna ukumgenqula uhulumende, kodwa ufuna ukuthi ngilikhanyele ukuthi lenzani.
Lo mnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilithani. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokungenelisi ukunqoba kweqembu lakhe kwimidlalo emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders selihambe imidlalo emithathu lingenelisi ukunqoba njalo ngesonto litshayo ngelinkezi Platinum Stars nge-2-1 nokuyimpumela etshiye umqeqeshi walo uMatinda Ndlovu edidekile ukuba kuqhubekani.
We're not looking towards such kind of results.
Besingakhangelelanga impumela efana lale, kodwa kuvele kube khona izehlakalo ezifana lalezi emdlalweni wenguqu ezigida lomqeqeshi eswele incazelo.
Iqembu lebhosi lihlezi endaweni yesithupha engalani nemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha. Njalo ngempela viki ezayo libhekane lomdlalo onzima lapho elizadibana khona leqembu leDynamo senkundleni eBarber Fields. Phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona elibhaxabolele eMutare City nge-6 kanya. Njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba mnembili, kuthi elengezile elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amahlanu lane. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elibe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Yada, njalo lile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu. Ikanti iqembu le-Triangle lona liyale lokhu lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lanye, loba nje linqotshwe nge-3 kanyange le-Chapungu. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kumaqembu athele eShapane Mine kanye leLebulawayo City, wona ale miklomelo elitshumi lanhlanu iqembu ngalinye. Njalo eleShapane Mine litshaywe ngeleZPC Kariba nge-1 kanya, kuthi eleCity lidliwe nge-2-1 ngeleDynamos. Amanye amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane ngabalisayo leMutare City yele miklomelo elitshumi lathoba mnembili kanye leleNicruth ele miklomelo ngamashumi amabili lane, njalo elinqotshwe nge-2-1 ngeleCapes United. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje, njalo bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqome eChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.